Vachitaura apo vange vari kupa mari iyi kumasangano gumi nemashanu akabva matunhu masere ematunhu gumi ari munyika. Vawatoni vati rubatsiro urwu runosimbisa ushamwari pakati pevanhu vekuAmerica neZimbabwe. Vatiwo chirongwa chavo cheSpecial Help chakadangana nekusimudzira magariro evanhu munharaunda kuti vakwanise kuzviriritira.
This program also helps bring Americans and the people of Zimbabwe closer together. It helps Americans better understand the challenges and the potential of Zimbabwe, and helps Zimbabweans better understand U.S. policies and programs meant to support the people of this great country.
Masangana wana rubatsiro rwemari nhasi anosanganisira Midlands Aid Service Organization, Nyanga Community Development Trust, Bagu Village Women's Group yekwaGutu, pamwe neTaguta Cooperative yekwaChivi. Amai Respina Dzingirai vekuTaguta Cooperative vati vachashandisa mari yavapiwa mukugadzirisa chibhorani pamwe nekuisa mapombi emvura mugarden ravo.
Sinoda kutenda zvizhinji nerubatsiro rwatakura neAmerican Embassy. Netine tarisiro nokuvimba kuti tichatibatsira zvikuru kuburikidza munharaunda meduwo kuti tirimewo zvakawanda zvinokwanisa kuti tiitewo kutengesa kuvanhu zvinenge zvakati wandei nokuti tinenge tava nemvurawo.
Sachigaro veBagu Village Women's Group Amai Lois Pasipamire vanoti chirongwa chavo chekurima murivo change chatomira nekushaya mvura, uye rubatsiro rwavapiwa ruchaita kuti vatangise kurima zvekare.
Zvichativandudza pakuti tichatanga kurimazve zvatatambomira zviya nekwedu region yedu inozikana nenzara, saka tichange tichizopedzawo nzara mukati medzimba dzedu. Plus ratine zvimwe tinotengesa, zvimwewo kuti tigowana mari dzavana yechikoro, zvimwe tichitoryawo isi kuitira utano hwedu. Saka ichachisimudzira chaizvo necommunity yese.
Sadunhu Siamabhechu vachaurira muguve vanobva kuGokwe North vatendawo muzinda weAmerica muZimbabwe nerubatsiro rwavawana nhasi vachiti ruchabatsira chose kuwanisa vanhu mvura munzvimbo iyi.
Zvokutoti nyaya yemvura dei vaita kana dhamu futi hazvingaiti, tiri kutambudzika. Mapurojekiti akawanda chaizvo anofanirwa kuitwa, asi tinotanga mvura chavurati kuti community yangu ikaona izvozvo zvingaiti.
Rubatsiro rwakawanda rwapiwa nhasi nderwekuwanisa vanhu mvura kuti vakwanise kurima mirivo nezvimwe zvinobatsira vana vechikoro pamwe nevaya vanorarama neHIV AIDS. Mukurima ikoko vanhu vanozotengesawo zvirimwa zvavo vachiwana mari yekushandisa mune mamwe mabasa ebudiriro. Pasi pechirongwa ichi, icho chakatanga makore makumi matatu nemashanu apfuura, masangano akazvimiririra zvikoro kana vedzisvondo vanopiwa rubatsiro rwemari iri pakati pezviuru zvishanu nezviuru gumi zvemadhora kuti vaite mabasa ebudiriro munharaunda dzavo. Chirongwa ichi ndechimwe chezvirongwa zvekubatsira vanhu vemuZimbabwe zvinoitwa nemapazi akasiyana-siyana ehurumende yeAmerica munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.